Kupesana uku kwakabuda pachena nezuro apo gurukota rezvemitemo vaZiyambe Ziyambe vakati ZANU-PF inofanirwa kutevedzera mitemo yeCOVID-19 yekusasangana iyo yakagadzikwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa pamwe nemutevedzeri wavo uye vari gurukota rezveutano vaConstantino Chiwenga. Vachitaura pamusangano wavakaita nezuro nevakuru vemapazi ehurumende pamwe nevamiriri vematunhu muparamende nezuro muchinoi, vaZiyambe vakati bato reZANU-PF harifanirwe kutyora mitemo yekusangana sezvo pasina munhu kana bato riri pamusoro pemitemo yenyika.
So there is no one who directed that ZANU-PF must do what the president has said we must not do.
VaZiyambe vakataura mashoko aya mushure mekunge vabvunzwa nemumiriri weNorton muparamende vaThemba Muliswa kuti sei nhengo dzebato reZANU-PF mumatunhu madiki vari kuenderera mberi nekusarudza utungamiri vachityora mitemo yekusaungana pamwe nekusapfeka mamaski.
Chechitatu chipedu cheZANU-PF iri kuita restructuring iye zvinezvi vari kugadzira madistricts avo kasi vari kuungana. Ende kuungana kwao handinei nako nekuti musangano uri kuitwa zvayo, asi ndine dambudziko kuti vabva kunoungana vakupinda mudzimba mune vanhu vakasiyana siyana. ZANU-PF isina kutaura kuti restructuring yavo vaimisa. Saka izvo ndizvo zvandinenge ndichida kuti ndinyatsoziva, nekuti hatidi mutemo unoti kune vamwe unoshanda kune vamwe haushande nezvakadaro. Hatidi selective application of the law.
Asi vakafanobata chigaro chasachigaro weZANU-PF mudunhu reMashonaland West vaAbia Mujeri vati havasi kuunganidza vanhu sezviri kufunga vamwe vanhu sezvo vakatopedza kusarudza utungamiri hwemasero nemumabhuranchi. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti ZANU-PF yakadaidzira kuti matunhu ayo aite urongwa hwemadistrict coordinating committees, uye bato iri riri kuita misangano yaro munguva yelockdown panguva iyo hurumende yakarambidza kuungana kweva. Nyanzvi inoona nezvematongerwo enyika uye vari mukuru weplatform for youth and the community development vaClarissa Majuku vanoti pave nekudhonzerana pakati penhengo dzebato reZANU-PF dziri muhurumende nedzisiri muhurumende, vakaita semukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa muZANU-PF vaObert Mpofu pamwe nevakafanobata chigaro chemurongi wemisangano muZANU-PF vaPatrick Chinamasa. VaMajuku vanoti izvi zvinonyanya kuoneka apo vaMupofu vakazivisa kuti kupwanywa kwezvivakwa kumbomiswa. VaMajuku vanoti izvi zvinoratidza kuti mutungamiri wenyika uye vari mutungamiri weZANU-PF vaEmerson Mnangagwa havana simba rinodarika bato.
Musangano weZANU-PF wagara uine pfungwa dzekuti ndiwo unofanira kunge uchitungamirira, asi tinoona kuti matambudziko avanga vachiona nguva yavamugabe ndekuti simba rehurumende ranga riri simba ranga rana president pane zvinhu zvisanga zvichiitika. Satoona kuti mugore ra2017 paitika nyaya yekutorera vamugabe masimba musecond republic, musangano weZANU-PF waakuda kuti simba ringe riri kubato. Kana munhu achienda kuhurumende kunotungamira sapresidendi kana kuti kugovernment, vanenge vachipikwa masimba nedirection yatingati policy direction from their party. Izvi handisi kushamisika, nekuti ndo zvaakuitika pari zvino. Mukaona bato rakaendesa unyanzvi hwaro kana kuti vese vatingati ndo makosikosi acho vane masimba savakaya mwoyo vaPatrick Chinamasa vasimba rachimupengegwi vaObert Mpofu ndo vaakuswera vari kubato vachiumbiridza masimba avanoda kuti vange vachishandisa kuzotonga. Vanonzwisisa kuti kana bato reZANU-PF richinge rasimba ndo rinogadzira mapolicies zvokuti vaMnangagwa simba ravanenge vaanaro ratisiyanei.
Izvi zvatsigirwa neimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya, avo vanoti bato reZANU-PF ndiro rinotaurira hurumende zvekuita uye ndiro rinoronga gwara rinofanirwa kutevedzwa nevari muhurumende.
ZANU-PF ndiro bato rinotonga, ZANU-PF ndiro bato rina magodha tambo dzemapurisa nemasoja nematare, ende uye ZANU-PF ndiyo ine makurukota muministry mucabinet kunoitwa mitemo inenge ichiimplementwa. Saka tinoziva kuti ZANU-PF yakutarisira zvesarudzo ya 2023 vanenge vachinyebedzera kuita vanenge vari kubaira.
Asi vanoona nezvekubudiswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa mugwadi, vanoti hapana kukakatirana sezvo pasina chakaipa kuti vakuru vakuru mubato vape gwara kuhurumende sezvo vachishandidzana. Mwedzi wapera, dare remakurukota rakabuda nechisungo chekuti dzimba dzekusolomia dziputswe, asi izvi zvakamiswa mushure mekunge vanasorojena vemuzanu PF vapindira. Dzimwe nyanzvi dzematongerwo enyika dzinoti makakatanwa aya anoratidza kuti vamunangagwa havana simba rakawanda kubato serakanga rine vaimbo vemutungamiri webato iri Mushakabvu Robert Mugabe, avo vakazobviswa pachigaro zvechisimba nemauto muna Mbudzi 2017. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.